rakanaka vateereri tinosanga zvakare mangwana nanhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 17/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana hwecovid-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare rehigh court nemugovera pamusoro pekuwedzerwa kwenguva yekutonga kwavaluk malava masangano evarayiridzi oshora danho rezimbabwe anti corruption commission kana kuti zac rekuferefeta zvikoro pamwe nevarayiridzi vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lesson vachibhadharisa mari gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika muamerica rotsvaga nzira dzekumisa kurwisana kuri mumiddle east pakati peisrael nepalestine iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rakadzivisa nezuro kuti vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 nezuro uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga hwasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 38,560 vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582 bazi iri rakatiwo vanhu chiuru nemazana masere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 1846 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira covid-19 izvo zvakasvika uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pazviuru mazana mashanu nemakumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu kana kuti 581,615 magweta ehurumende ari kutarisirwa nhasi kupikisa mutongo wakaturwa nedare rehigh court nemugovera wekurasa kushandurwa kwebumbiro remutemo izvo zvaizowedzera makore evatongi vematare edzimhosva ekuti vashande vasati vaenda pamudyandigere gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vakazivisa nezuro kuburikidza nebepa nhau resunday mail kuti hurumende ichashandisa kodzero yayo kupikisa mutongo uyu vaziyambi vakatiwo vatongi vedare repamusoro vainge voshanda nevavengi kuda kukonzera kusagadzikana munyika studio 7 yakaedza kubata vaziyambi nezuro asi vakati vachazopindura mibvunzo yedu nhasi sezvo vakanga vari panzvimbo yainge isiri kubata nharembozha zvakanaka asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe chiri kucanada vafrancis rusere chikerema vanoti hurumende ine kodzero yekupikisa mutongo uyu uye vanoona ichibudirira kumatare edzimhosva
nyaya iyi yekuti yamalava kuti anonzi apuhwe 5 years more ini ndinofunga kuti the court the judges havana kuiongorora zvakanaka nokuti government iri kunatsoona kuti zvavakaita zviri pamutemo nokuti makadzokera kuconstitution yedu ino makaiverenga inokutaurira izvozvo pa7 years hongu anogona kuti ngaachizwa ngaachiretire but anogona kuitwa dig in the other 5 years izvozvo pamwe asingaoperate the same way the same capacity yaanga achiita before nokuti asvika pa7 years 7 years haingonzi chete kumajaji kana kuti kune vamwe vari selected government yakabvuma iyo kuti okay pane mistake usave 7 years kwasaka ngaabve malava hazvizi kuzoapplya here kuna iye president pachii zvake nokuti akapfuurawo futi 7 years
vatyiri manyaya ye tichiitarisa netsananguro yamuri kupa muri kuti imi jaji anenge asisazotarisirwa kunge achiita basa raaiita panguva yanga asati asvisa 7 years hazvizoita here kuti vamalaba varambe vari judge president mukutaura kuti vanenge vakubva kuve pachigaro chavo chekuve mukuru wevatongi vematare
iyoyo ndiyo nyaya inofanirwa kunge yakaitwa yakataurwa nezvayo kuti atange achiva chiita chii kana apuhwa 5 years Iyo ndonya yandinoona kuti hurumende ichauya isakontesta ipapo kuti isu tiri kuda kutadai but hatisi kuroa kuti anenge ari kulida vanogona kudaro and vanogona kuwina on that because the constitution inobvumira those ma 5 years aya
vamwe muzanup f nemuhurumende iyo inyaya iyo vari kuenzanisa nevatongi vekuno kuna naamerica wekuti kana apinda pabasa anotozombobviswa kuve mutongi nerufu musiyano uri kutariswa nevanhu unenge uri papi kana kuamerica kuno munhu achikwanisa kutoita makore 90 ari jaji ari pabasa rake kana chete achigona kunge achisenza asi kuzimbabwe onzi zvaasvika 70 ngabve
hamugone kukompea kaoyedu yatinosenzesa kuzimbabwe is it the same with american law and why would we kuti toda kuti isusu ngatiitei zviri kuitwa nemaamericans kana dai zviri zvatakashida taike takaisa izvozvo muconstitution yedu at the first place pasina that 70 so now kuti pakaiswa 70 years we go by it and hakuna chinopikisa kuti asarambe aripo malava uyu kunze kwe-70 years dzatakagumaka dzakaenda munhu muconstitution saka we follow that but hazvirambi izvovo kuti acontinue 5 years hatigoni kuzvikombera nemaamericans kana kuti neanyone ndo zvatakaisa muconstitution yedu
saka munoona here imi vatongi vematare ivo vanotarisirwa kunge vachizonzwa nyaya iyi vachizoibata zvakare kana hurumende yapikisa
yes vanogona kuita table again and vanogona kuita reverse and government inenge ichihwinha ipapo because the bottom line is koti dzedu isusu zese dziri onde neruling party power yavanayo yakawanda ndeipi vanoiwana kwana majaji upo yaripo power yavo yavanayo right now inoitwa regulate negovernment saka they are not independent they are not pure havasi vanhu vanogona vakazvimiririra vanongoita zvavano zviri patemo ezitwe havasi majaji yedu haasi anokondirorwa negovernment so muri kukondesa vanhu muri kupikisana nevanhu vanokukondirorai so therefore vanotoitambira chete vagoona kuti chinoitika ndechiti kana vachahwina nokuti government inogona kuwina on those points
takanzwawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vachishoropodza vatongi vematare ivava vachiti vave captured kana kuti vava kushandiswa nenyika dzekumawirira kana nevanhu vanoda kupidigura hurumende munoti iwe imi maonero enyu
takanyora constitution iyi takamboenda takunobvunza vanhu vekune dzimwe nyika ivo vacho vakune dzimwe nyika chavanopindira kuti vakozotaura kuti chokwadi matadzirwa apa matadzirwa apa vachitii
havanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe chiri kucanada wafrancis rusere chikerema vari parunhare kwakari kucanada nestudio 7 masangano evarayiridzi ari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nezimbabwe anticorruption commission kana kuti zac rekuferefeta zvikoro pamwe nevamwe varayiridzi vanonzi vari kudzidzisa vana munguva dzavo asi vachibhadharisa mari kana kuti kuitisa maextra lesson zac yakaudza bepanhau resunday mail kuti kune zvimwe zvikoro zviri kubvumidza kudzidziswa kwevana vachibhadhara mari uyewo kuti kune vamwe varayiridzi vari kushanda nezvikoro kuita izvi studio 7 yakundikana kubata mutauriri wezac vajohn makamure asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta varichard gundani vanoti kunyange hazvo sangano ravo risingakurudzire kuti varayiridzi vaitise zvidzidzo vachibhadharisa mari nyaya yemihoro isingavakwanire ndiyo inogona kuzotuma varayiridzi ava kutyora mutemo ngatinzwei vagundani vachitsanangura
zvakakosha panyaya iyi ndechokuti isusu tizive kuti mashandiro ari kuita varayiridzi mazuva ano izvo zvinova izvo zvatakataura tikazivisa nyika yese uye tikazivisa zvakare hurumende yatinoshandira ndezvokuti vashandi vakawanda vari panguva yakaoma yekuti mari yavo yomuhoro haikwani saka naizvozvo zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma hatina zvedu upowo hwokuti varayiridzi vedu vanogona kunge vari kudzidzisa vachibhadharisa mari matauriro azvinoitwa kuti vanobva vapinda muchikoro votanga kubhadharisa mari inopinda muhomwe dzavo hatina upowo hwakadaro asi chatinoziva ndechokuti varayiridzi mushure mokunge vachimanikidzwa kuti vange vachienda kuzvikoro zvinovaisa panguva yakaoma yekutanga kufunga kuti zvino ndichakwira bhazi ndawana mari yacho kuti sezvo mari yatinowana ichingopedza iyo zvoko rimwe chete uye ndasvika ikoko vakawanda vanenge vachida kutsvaka uchekutya vari pabasa paya hosha yekuti zvinodhora rekutya nhasi ndichariwana kupi uye ndichaziya nenzara here dziriberi kwevanhu izvi zvinoisa murayiridzo panguva yakaoma
saka imi sesangano rezvimuta zvii zvamuri kuudzawo nhengo dzenyu pamusoro penyaya iyi
isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri musangano wevarayiridzi vanova maprofessionals maprofessionals hazvikodzeri kuti adaro professional inokwanisa kuti iite basa rayo yozoisa demand yokuti musure mokunge ndaita basa rangu iri mari yangu yandinofanira kunge ndichitambirayo muhoro inofanira kunge ichikwana naizvozvo zvese zvinhu zvinofanirwa kuitiwa kuchitevedzerwa mutemo isusuwo kana taona kuti mutemo wedu watyorwa mutemo wokuti hatisi kubhadhara mari inokwana seZimbabwe Teachers Association ndinovimba kuti tine rimwe nemamwe masangano evarayiridzi kuti ndopatinove kuyambirawo hurumende tovaudza kuti hatichakwanisi kunge tichienda kumabasa togara kuba nenyaya yokuti ukazomanikidzira kuti uchienda kubabasa ikoko unozowanikwa dzimwe nguva pane mhosva yawakara kudikidza nokunge wakamuchira mari yabva kumubereki kana kuti wakamuchira mari yabva kumwana zvisiri pamutemo naizvozvo tinokurudzira kuti isusu sevarayiridzi tirambe tichitevedzera kodzero dzedu dzatinadzo malebharaiz edu ati tinawo kana zvatigombera tigare kumba topa yambiro yakakodzera kuhurumende togara pasi nehurumende togadzirisa zvinenge zvichinetsa kuitira kuti pasave nemiedzo inogona kunge ichisvika pakuti varayiridzi vapedzisire vakutambira mari dzavasingafani kunge vachitambira
vanga vari mutungamiri wesangano rezimutava Richard Gundani vari parunare kugweru nestudio 7 tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe kana kuti ptuz vatakawafira zhou vanoti zimbabwe anti-corruption commission haifanirwe kutambisa mari kuswera ichitevera nyaya dzokuti varayiridzi vaisa dhora mungomwe dzavo ichisiya vanhu vari kuparadza upfumi hwenyika nekuba goridhe nemangoda
uku ndo kunonzi kutsvaga utano mugati isu of course we don't support the issue ya maextradition we have been very clear that we want kuti varayiridzi vapiwe mari naemployer but kuti tiye nesangano reanti-corruption rinoenda kunotsvaga dhora rinotsvagwa namaticha richisiya kuma750 kana 1000 nemamiliyoni ari kubiwa I think kuti kutadza kushandisa mapriorities nyika iri kurasikirwa negold neplatinum nemadiamonds achidiwa nevakuru vakuru vachidya vachitengesa vachifema nepamusana semandere woenda kuvarayiridzi vakutonhonga wosusve nomuromo kuda kunoteerera dhora kana $5 ndokunga kushaya basa kuzoshaya basa
saka imi munomira nerekuti sesangano revarayiridzi
isu tinofunga kuti varayiridzi ngavapiwe mari inokwana vakapiwaino mari inokwana hationi vachingoenda vachinotsvaga mari dzavanotsvaga dzemadhora nama$5 nyika ngaisatangisa maresources dzeanti-corruption ichiendesa kuvanhu vasina mari anti-corruption ngaende kuri kupiwa mari mari iri kuvapiwa nevakuru vari munyika vane mamaini nevamwe vakadaro kwete kusvira tichida kuita yatingati diversion yokuti vakuru vari muhurumende vatadza kudhirivha wofunga kuti nyika iri kudzorerwa kumashure nevarayiri izvozvo hatifungi kuti zvinhu zvine punduso uyezvo zvingashandisirwa anti-corruption iko kune vanhu vari kutozikama kuti vari corrupt tinoziva kuti 15 billion yakapiwa yemadiamonds hatina kana munhu one chete akasunga tinoziva kuti gold riri kuramba richingobuda richibuda nepaairport pedu rimwe richibata paairport rimwe richinobata kusouth africa hatisatava nevanhu vanobiwa behind bus I think kuti kutsvaga utano mugate kana kuteya zvounoreva zvisina basa anti-corruption ngaite basa rayo rokuona kuti munyika hamuna corruption tichisunga vari corrupt
vanga vari mutungamiri weptuz vatakawafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 mutarisa zviri mune mamwe mapepa nhau bepa nhau reherald rine musoro wenyaya unoti mutongi mukuru wedare ramajistrate vamunamato mutevedzi vakayambira mamajistrate kuti vasiyane netsika yekushevedza madzishe kumatare kuti vadzivirire mitongo yavanenge vapa kumatare avo. Vamunamato vakati kuita kwakadai kunozvidza uye hakuna hwaro hwemutemo. Bepanhau repadande mutande rezimlife.com rine nyaya inoti mapurisa akati chikwata chembavha chine vanhu vashanu chakabira pamwe nekubata chibharo madzimai matatu kusanganisira musikana ane makore 15 mumusha werenji mawo kubulawayo mushure mekusunga hanzvadzi yavo netambo dzekusungisa bhutsu. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mupepetu wenhau mukuru weassociated press kana kuti AP ari kukurudzira kuti pave nevakazvimirira vanoferefeta kurwisa kweisrael nemuchadenga uko kwakananga pamwe nekuparadza chimwe chivakwa muguta regaza icho chaishandiswa nesemahofisi neAP nepfenyuro yeal jazeera pamwe nemamwe masangano enhau. Mupepetu weAP mukuru Sali Basbi anoti hurumende yeisrael haisati yapa umbo wakajeka unotsigira kuti sei yakarwisa izvo zvakaparadza chivakwa chemiturikidzwa 12 cheal jala. Vakoteri vari muuganda vanobva kusouth sudan munonzi hamuna atabatwa nedenda recovid-19. Mukamba yebhidhibhidhi mudunhu reyumbe vakuru vevapoteri vanonzi vari kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvirambe zvakaita sezvazviri pasina anobatwa nechirwere ichi. Yari nguva yenyu vateereri yekusvitaurira mega zvamunofunga.
Mapurisa dzimwe nyika anoshanda kana akabata munhu angane gold rinokosha 11 million neandokusevenza kunoku kwedu kuzimbabwe. Mapurisa ekunoku anobata munhu anoda kucrosa border nebhagi dzematemba risina kudeclarewa. Chaunochiona anokurova zvokuti dhu pasipetsoka ndozvaanoziva zvinonziva zvifanira zvichipa mutemo asi gold anonzidarika.
Mangwanani vana veZimbabwe nevatepfenyuri veStudio 7 nevateereri, aiwa mufaro wangu kuti ndikukwase mangwanani ano ndichida kubvunza kuvakomana vakatasana Comrade Chiwenga Constant Retired General netimu ravo rose vana Valerie Sivanda kuti kochirongwa cheri Operation Restore Legacy chapapiko mazuva ano goridhe zvari kungobuda wane nepa RTG airport apo Robert Mugabe. Aiwa kandatirega ndibvunze kuti ko Operation Restore Legacy yapapiko maZimbabwe. Let us be not fooled nemachinda aya nangoti tionesane chete nokubvunzana Operation Restore Legacy. Haha, tinokuvara. Aiwa zita mafira kureva kana kuti kugona kunonetsa. Ndiri pano paLimpopo
pana mukoma chonga nana pressing pastudio 7 apo ndirikubvazisa. Aiwa vakomana munoita basa rakanaka chose, timunotipa nhau dzechokwadi. Chikumbiro changu chaiva chokuti mumbopindawo mumaruwa mumaruzevha. Mbozi koma chonga vakapinda mumaruzevha ana pressing vanga vari kumaruzevha nana chipinge muso muchimbozwa nhau dzino vanhu vari mumaruzevha kuzi vanhu mumaruzevha avakwanisi kutora zvichemo vezvindozviisa kure sezvo vanhu vakatogare vakatotsikiririka pasi vanhu vari pasi pasi. Murungozwa nhau dzokumataun chete. Tibatewo maruzevha tikuudze zvari kuitika. Zita ndini Maxwell papo upako pamaronga pachipingi. Iye vakomana corruption yakawanda mumaruzevha tibatei tikuudze.
Pastudio 7 apo makadiniko vashamarari vese vanodai kutipa nhau dzizere panguva imwe neimwe zvayo. Rambai makadero saizvozvo, musadzokera kumashure, musaneta. Rambai muchitipa zvinoitika mune dzimwe nyika nezvinoitika mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tinokutendai chaizvo nenhau dzemunotipa idzodzo. Right, regai ndiisewo maonero angu panhau yechirwere chekorona ichi vakomana. Ngatikurudziranei nokuzvichengetedza panguwa imwe ne imwe yuno famba ne pose paunenga uri shua zve shua chirwere chichiriko ende chiri kukura chikuratidza kuti chine simba ende chine simba zveshua tarire mu India mande iyei mande yapfuurei vanhu vanokwanisa kuita 45 bodies dzakawanikwa dziri mumvura nemhaka yekuda kwokuti vanoita zvokuchengetedza vanhu vanenge vafa kana kuti vanondoita zvokuvapisa vatonyaravo havachina kana simba rokuti vakwanise kana kundopisa vanhu ivava vaneta saka zvoratidza kuti chirwere chichiri kukura ende kuindia uko havasina kana dzimwe minzi dzavanoita kana kuti dzinofungwa vapererwa saka zvokwadi mukati menyika yedu yezimbabwe ngatizvibatei vakomana shuwa tisamirira kusundwa ndatenda hangu
machinja 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 muri sei kwakati ndingo munogara ikoko yee zviro zviri kushata mari iya yatina valio kwedu musha uku hatichazivi kuti tochiita sei ngatiri kuisane nazvo toti pamberi nekubatana pamberi nokuite zviro zvinoshanda pamberi nokuise pfungwa pamwe chete chisa chisa mbama
makadii pastudio apo akadii vana mukomajonga nevese vanotipa nhau dzechokwadi ndachikumbirawo kuti hodhe yangu ndisvikewo kuna mangwana nai vamangwana munotaura semunhu mukuru here kana kuti musatuka vanhu muchiti vafu dzemombe imakaona mukana mukapinda chikoro chichambobhadharwa vana venyu maybe muri vari kunze kwenyika vachambobhadharwa imi pamuri ipapo makavapo nokuda kwaticha da musinaenda chikoro pasina kuticha ticha akakosha wamuri kuti asapuwa mari vanhu vamuri kutukirira ivavo vari kupinza mari futi muzimbabwe ende vanhu vamuri kutukirira ivavo muchiti vafudzi vemombe vakadzidza vakapasa zvekurevesa asi muzimbabwe menyu momo hamuna kana basa hamuna kana mabasa zvamunoziva imi saka musatukirira vanhu nokuda kwokuti muri pachinzvimbo chamuri ipapo kuva pamuri ipapo makabva kuna ticha wamuri kuti ticha hana basa iyoyo kuti muve papo unzi mangwana uri ipapo uchigona kuverenga nditicha wauri kuti nhasi hana basa chitukirira nevanhu vari kutoita zvinhu zvine kumeso usadaro mangwana uri munhu mukuru iwe usadaro kuchema kwevanhu one day is one day sasangana navo
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tarunoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken nezuro svondo vakaita nhaurirano nevakuru vakuru mudunhu remiddle east apo america iri kuedza kutsvaga nzira dzekumisa kurwisana kunotyisa pakati peisrael nepalestine vablinken avo vaive parwendo kuenda kudenmark pakutanga kwerwendo rwavo rwesvondo rose rwakanangana nekutarisa zviri kuitika paarctic vakataura nenhare kuvakuru vakuru vaive kuqatar saudi arabia egypt nefrance mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaned price vakati vablinken vakadzokorora zvakare kukurudziro yavo kumapoka ose yekuti vamire kurwisana nemhirizhonga iyo yauraya vanhuwo zvavo vemuisrael nepalestine kusanganisira vana vadiki muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica tabata vafrank guni vanove chizvarwa chezimbabwe ava noti america chete ndiyo ine masimba ekukwanisa kumisa kurwisana uku sezvo ichinzwikwa nevanotsigira mativi ose ari kurwisana
tinoona sekuti dambudziko ririko pakati peisrael nepalestine rinoonesa idambudziko ragara riko kwenguva ndefu saka harisi dambudziko rinogona kukurumidza kupera nechimbi chimbi asiwo takatarisa tinoona sekuti panyika dzese dziri paro pasi nyika chete ine simba rekukwanisa kumanikidza kana kuti kususukidza Israel kuti imire kushandisa zvombo zvakasimba zvehondo iamerica saka kutaura zvinonzikwa nevanhu ruzhinji iye atingati mapublic statements zvatisiyanei nekutaurirana chaizvo vachibudirana pachena kana kuti atingati behind closed doors discussions saka tinoona zvedu kuti kana America ichida kuti Israel imire zvairi kuita inokwanisa kuzviita tinozivawo zvakare kuti nerweseri dzimwe nyika dzakaita sana Egypt dziri kutaurawo nemapalestinians kuti varege kuramba vachi postera marockets ari kude naIsrael asi tinoona sokuti kana vachida kuti zvinyatsopera zvinhu zvakakosha kuti America ibatane nedzimwe nyika dzechiarabu dziri kutaurawo nevechipalestini vari munyika uyu
asi kana taona kuti America yatanga danho irori rekuti kurwisanawo kumire kuburikidza naivo mashoko ava Blinken pamwe chete neakataurwawo nemutungamiri weamerica mukupera kwesvondo zvingava zvishoma here izvozvo vagundi
zvishoma nekuti mukanzwa matauriro ari kuita america kana zvakataurwa nemutungamiri weamerica zvekuti israel ine right to defend itself kana kuti ine kodzero yekuzvidzivirira kana kuti yekudzorera kana ichinge yaderwa mashoko iwayo anotonhidza nyika yeisraeri kuti irambe ichishandisa zvombo zvakasimba makaona musiuno uyu vachidonhedza midhuri yakasimba mangamu ine vanhu vanosenza mumwe vakasiyana siyana hongu kunyange zvava vakapa yambiro yekuti sevatori venhau vabude muchivakwa icho cheicho tinoziva kuti munguva dzakapfuura mhondo yakamboitika yakapfuura israeri ine tekinoloji kana kuti ine ukwanisiro hwekubata vanhu vainenge ichitarisana navo asi mukaona kupfutswa kuri kuitwa zvivakwa neisraeri hakusisiri kupfutsa kwekuti vari kutsvaga vanhu vari kuvadenda kupfutsa kwekurwadzisa nyika yese nekuti zvichatorera nguva yakareba kuti vavake zvakare patsva iyo vechipalestina saka tinoona kuti america inofanira kushandisa mazwi akasimba ichibuda pachena kuti haisi kuda kuti hondo iende mberi uye zvatambotaura kuti inofanira kubudisa mazuva aya ichibatana pamwe chete nenyika dzechiarabu dzakaita sana Egypt vanakata vari kutiwo nerweseri vari kutaura nevamwe vavo vechipalestinia saka tinoona sokuti dei america ichida izvozvi izvi dei dzanga dzimwe nyika maiona vatomhanya kuini kuunited nations vaudza nyaya yekuunited nations kwaitwa emergency session yesecurity council kuti ngatidiscussei but muri kuona kuti pari zvinhu america isati yasvika kwese ikoko nekuti havasati vasvika pakuti vakuda kuti zvipere
asi america inozosara papi mumaziso everuzhinji nezvamuri kutaura izvozvo
izvi zvinoshoresa america nekuti hapana nyika pano pasi kana kuti vanhu vasingazive kuti america chete ndiyo ine simba rekumisa israeri mukurwisa kwairi kuita uku zvinoshoresa america nokuti america inotarisirwa nepasi rese kuti inyika inofanira kukurudzira nekuparadzira utongi hwejekerere nekugarisana zvakanaka kwevanhu mungava munyika imwe chete kana kuti kudyidzana kwakanaka kwedzimwe nyika saka kana america ichitadza kuti chizvikuru chayo israeri kana totaura zvedu nezvekubatanirwo yenyika kuti aiwa musapote muchidaro vanhu vanenge vachizoti zvataurwa neamerica zvinenge zvisina chiremera chakanyatsokuti twaso
ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vafrank guni vari parunhare muwashington dc muno muamerica nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatanhatu kana kuti 6 vakawanikwa vaine utachiwana wecovid-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi magweta ehurumende otarisirwa nhasi kukwira kumatare edzimhosva achipikisa mutongo wakapiwa nedare rehigh court nemugovera pamusoro penyaya yemutongi mukuru wemukuru wematare valuk malava masangano evarayiridzi oshora danho rezimbabwe anticorruption commission rekuferefeta varayiridzi nezvikoro vanonzi vari kuitisa zvidzidzo zvemaextra lessons vachibhadharisa mari tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru apo tichange tichikupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka vateereri